Chikuru chinofanira kuitwa nemakambani kutedza maprotocols akaiswa nehurumende anoenderana nemaprotocols eWorld Health Organization.
Munga pamuenzaniso here ipapo ezvinofanira kuitwa?
Chekutanga panofanira kuitwa temperature screening pamunhu wese anopinda pabasa. Chechipiri panofanira kuti munhu achipinda anofanira kunge aine face mask. Chechitatu ndechekuti panofanira kuitwa social distance. Chechina ndechekuti panofanira kuti vanhu vave nemafacilities ekugeza maoko nguva dzese kuitira kuti maoko avo agare akachena. Ndizvo zvinhu zvinoita kuti tidzivirire coronavirus.
Ko pakawanikwa anenge abatwa nechirwere ichi poitwa sei?
Kambani ichinge yawana munhu ari positive, kambani iyo inofanira kutora madano ekuti vateedzera kutariswa kwevanhu vacho vese vari pakambani iyoyo netesting. Zvakare panofanira kuti macontacts emunhu iyeye anenge awanikwa ari positive atresewe kuitira kuti patestwe vanhu ivavo kuti tione kuti iye munhu iyeye anenge aparadzira chirwere zvakadii. Saka ndo zvimwe zvatiri kuita, uye hurumende isu seministry tofanira kuti tirambe tichiita ma inspections anotaridza kuti makambani ari kutedzera here zvinoita kuti vanhu vasabatwe nechirwere. Saka tofanira kuita ma inspections iyayo isu seministry takabatana zvakare nevanhu vanobva malabor organizations pamwe chete nemaemployers. Iya yatinoti tripartite negotiating forum, marepresentatives acho takabatana zvenewe NASA avo vagara vachitarisa zveutano mumacompanies.